vasmart awa vane makore makumi manomwe ekuberekwa vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekubviswa nechisimba papurazi ravo panguva iyo vanga votarisira kutengesa chibage nefodya zvavakarima mwaka uno vashaurirwa nemwana wavo Darren Smart ari parutivi pavo uyo wavaibatsira naye kurima papurazi relesbury estates riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha rerusape vasmart vanoti havazi kufara nekubata kwakaitwa vashandi vavo papurazi apa vachiti vashandi ava avo vanodarika zana vakabatwa nekuseri kwemaoko vashandi vavasmart vave kugara musango pamwe nemumakomo ari pedyo nepurazi relesbury estates apo pavakadzingwawo zvichisimba nemapurisa
I think the best way ati mwoyo wangu iri kupisa ndafunga ti asi washandi yangu chete ndishamari yangu and they are guys and saka ndiri kunyara and izvozvi mwoyo wangu ndiri kuchema ati vari kurara kuchitku kwasangu hakuna chikafu hakuna gumbeza hakuna imba kana mburi atakutanga kunaya mangwana or whatever then where can they go saka that is why ati andifari
vasmart vanotiwo vanhu vakapakatira pfuti vari kutungamirirwa nemutevedzeri wasachigaro webato rezano pf mudunhu remanikaland vajoseph mujati vari kuvatadzisa kudzokera papurazi apa kunotora dzimwe mbatya dzavo nezvirimwa zvakasara papurazi iri vanotiwo kubva zvavakadzingwa papurazi iri svondo rapera mahashi avo maviri pamwe nehuku dzinodarika zana hazvizi kuwana chikafu vasmart vanotiwo vakatambira mashoko ekuti vanhu vakapakatira zvombo vave papurazi apa vari kubvisa chibage chavakarima mahekita anokwana makumi manomwe pasi pechirongwa checommand agriculture vachitengesa
haripo izvozvi izvozvi haripo ane futi ane mashotgun ane ma303 and I think another shotgun and but tafunga there was 6 and iripo and violent very very violent those guys 2 days a day ago arguroa ambuya and like you are good to visa wana pachikoro 250 my pupils of palestri primary like I but tafunga ti what is happening at is this I can't describe it moyo wangu iri kupisa and kana tafunga ndiri kuchema
zvichakadai vasmart vanoti zviri kuitwa izvi zvichava padambudziko rekubhadhara zvikwereti zvavakatora kumabhanga kana pasina matanho anotorwa kugadzirisa kuti vakwanise kudzokera papurazi ravo vanoti vakaedza kutaura nemapurisa emarusape kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda zvinonzi vaimbotungamira chechi yeevangelical fellowship of zimbabwe vatrevor manhanga ndivo vakapiwa tsamba nebazi rinoona nezveminda kuti vatore purazi iri asi vagari vari pasi pamambotandi vakaenda kumatare vachiti havazi kuda kuti purazi iri ritorwe navamanhanga avo vanonzi varikuda kuvaka chechi papurazi apa vachiti havazokwanisa kuita chivanhu chavo mumakomo ari papurazi iri ravanoti rine nzvimbo dzinoyera uye ndimo makavigwa madzateguru avo gurukota rinoona nezveminda vadouglas mombeshora pamwe navamanhanga vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yapera kunzwikwa mudare repamusoro rehigh court kuharare takamirira studio 7 kwarusape ndini thomas chiri pasi